tasangana nasi se standing committee decision yataita hombe ndeyekuti ma MP edu SMDC asuspenda all participation mudare reparamende. Takawana madzanambwanana akaitwa nezuro nedare reparamende yekuti ma MP SMDC alliance anonzi anosuspendwa namai kupe. Saka isu taona kuti isu hatigone kuramba tichitamba mudrama iroro mumadzanambwanana akadaro. Saka ma MP edu ese from now on ari kumbosuspenda all participation. Ese zvavo ma MDC alliance MPs ari kususpenda all participation muparamende. Nema platform ese atinosangana nekuinteract nezanupf atisi kupinda maari. Chatinoziva isu ndechekuti MDC alliance ndo yakaendesa maMP ayo kuparlament. Saka MDC alliance chete ine kodzero yekuita withdraw kana kuti recall maMP ayo. Amai kupe vaitokondesta vaine party yavo havagone kuita recall maMP MDC alliance ava anova akatoisira vanhu kuti vakondesta against.
Ko vana vakadzingwa nezuro ava vachaita sei?
Ma MP EDS wayo ari kunzi akadzorwa namai kupe vasina kodzero. Achaita pesu marights avo ekuona kuti vagadzisa zvinhu zvavo mumatare edzimhosva. Asi chatinoziva isu ndechekuti MDC alliance beds ndiyo chete ine kodzero yekuita withdraw maMP ayo. Semusangano tasuspenda participation yese muparamende tikuenderera mberi nekunokonza kuti maorgans edu emusangano national executive council ne national council tikuenda mberi tichinoakonza kuti. Asi chataona isu ndechekuti ZANU-PF yakaita cool muna November 2017 vakaita cool zvakare muna July 2018 iye zvino vaita cool kuMDC nekuti vabvisa utungamiri wakaiswa nevanhu kugweru wakaiswa nevanhu kucongress. Utungamiri hweMDC alliance wakaiswa nevanhu kucongress ete public platform vachida kuisa tokozano kupe wavo. Asi taona kuti ZANU-PF yaita makuu matatu pamakore maviri apfuura. Chimwe zvichataita chatawirirana nhasi ndechekuti vakomichi vamudzuri navamonzora vazvidzinga mumusangano. They've already revoked their membership muMDC nekuda kwezvavaita. Chimwe zvecha zvakare chatawirirana isu ndechekuti hakuna imwe pati nekodzero yekuronga kongresi mune imwe pati.
Asika dare rakati maikupe vambofano bata matomu moenda kukongresi mukati mwemwedzi mutatu vatamborinyoka.
MDC alliance haisi kuita kongresi nekuti kongresi yedu takaita gore rakapera kugweru. ZANU haina kodzero yekuya MDC ichiita kongresi zvairida kuita. Saka kongresi yezanu irida kuitwa MDC tirikuti nada tirikuramba nekuti isu seMDC alliance takaita kongresi yedu kudhara. Hakuna pati inobvumidzwa kuita kongresi mune imwe pati. So we say no to a ZANU-PF congress that they want to hold in the MDC. Hakuna imwe pati nekodzero yekunovhiringa constitution yeimwe pati ichida kuti iyo iite kongresi yayo mukati meimwe pati. Chimwe zvechatakaona ndechekuti ma term of office emastructures ese a2014 akapera kudhara muna October 2019. Saka dare harigone kufemera mweya unenge warazo rokumutsa ma term nemamandates evanhu akaexpire gore rakapera vachitiwo vane kodzero yekuita congress MDC gore rino. Izvozvo hazvigone kuitika. Chimwezve chataona ndechekuti isu CMDC tirikuenderera mberi nekuti tirikuona kuti corona iriko inyaya yeCOVID-19 tadiscussa zvakare nyaya yeCOVID-19 chirwere chashura matongo cheCOVID-19. Tawirirana isu kuti chatirikuona ndechekuti malivelihoods evanhu kurarama kwevanhu kuri kuparadzwa neCOVID-19 asi kunyanyanyanya vanhu vari kugara mumaguta neruzhinji rwevanhu rwese rweZimbabwe rwakurarama nekutengesa. Vanhu vese ivavo vari kunonga svosve nemuroma. Lockdown iri kuita kunge yakangoitirwa vanhu vese muZimbabwe vaone vavakurarama nekutengesa. ZANU iri kuenderera mberi ichiita zvinhu zvayo ichiita songe kusina corona. Takawana amai munhu akagwamusuni wache enda kushinga kwakazetwa sano ari kumhanya achiita mameeting avo. Asi isu semusangano tirikuona kunge lockdown iri ngonzi chete MDC ndoisingafaniri kunge ichiita maactivities ayo.